akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 17, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu vatanhatu kana kuti 6 vakawanikwa vaine utachiwana hweCOVID-19 uye hapana munhu akafa nechirwere ichi. Magweta ehurumende otarisirwa nhasi kukwira kumatare edzimhosva achipikisa mutongo wakapiwa nedare reHigh Court nemugovera pamusoro pekuwedzerwa kwenguva yekutonga kwavaLuk Malava. Masangano evarayiridzi oshora danho reZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC rekuferefeta zvikoro pamwe nevarayiridzi vanonzi vari kuitisa zvidzidzo zvemaextra lesson vachibhadharisa mari. Gurukota rezvoudyidzana nedzimwe nyika muAmerica rotsvaga nzira dzekumisa kurwisana kuri muMiddle East pakati peIsrael nePalestine. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvehutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatanhatu kana kuti 6 vakawanikwa vaine chirwere cheCOVID-19 nezuro uye hakuna munhu akafa nechirwere ichi. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi nyika yose kubva pachatanga hwasvika pazviuru makumi matatu nezvisere nemazana mashanu nemakumi matanhatu kana kuti 38,560. Vanhu vafa vakaramba vari pachiuru nemazana mashanu nemakumi masere nevaviri kana kuti 1582. Bazi iri rakatiwo vanhu chiuru nemazana masere nemakumi mana nevatanhatu kana kuti 1846 vakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba pazviuru mazana mashanu nemakumi masere nechimwe nemazana matanhatu negumi nevashanu kana kuti 581,615. Magweta ehurumende ari kutarisirwa nhasi kupikisa mutongo wakaturwa nedare reHigh Court nemugovera wekurasa kushandurwa kwebumbiro remutemo izvo zvaizowedzera makore evatongi vematare edzimhosva ekuti vashande vasati vaenda pamudyandigere. Gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vakazivisa nezuro kubudikidza nebepa nhau reSunday Mail kuti hurumende ichashandisa kodzero yayo kupikisa mutongo uyu. VaZiyambi vakatiwo vatongi vedare repamusoro vainge voshanda nevavengi kuda kukonzera kusagadzikana munyika. Studio 7 yakaedza kubata vaZiyambi nezuro asi vakati vachazopindura mibvunzo yedu nhasi sezvo vakanga vari panzvimbo yainge isiri kubata nharembozha zvakanaka. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vari chizvarwa cheZimbabwe chiri kuCanada vaFrancis Rusere Chikerema vanoti hurumende ine kodzero yekupikisa mutongo uyu uye vanoona ichibudirira kumatare edzimhosva.
Nyaya iyi yekuti yamalava kuti anonzi apuhwe 5 years more, ini ndinofunga kuti the court, the judges havana kuiongorora zvakanaka nokuti government iri kunatsoona kuti zvavakaita zviri pamutemo, nokuti makadzokera kuconstitution yedu ino makaiverenga inokutaurira izvo pa 70 years hongu anogona kuti ngaachizwa ngaachiretire, but anogona kuitwa dig in the other 5 years izvozvo pamwe asinga operate the same way, the same capacity yaanga achiita before, nokuti asvika pa 70 years. 70 years haingonzi chete kumajaji kana kuti kune vamwe vari selected. Government yakabvuma iyo kuti okay, pane mistake usave 70 wasaka ngaabve Malava. Hazvizi kuzoapplya here kuna iye president pachizvake nokuti akapfuurawo futi 70.
Vachikeri manyaya tichiitarisa netsananguro yamuri kupa, muri kuti imi jaji anenge asisazotarisirwa kunge achiita basa raaiita panguva yanga asati asvita 70 years. Hazvizoita here kuti vamalaba varambe vari judge president? Mukutaura kuti vanenge vakubva kuve pachigaro chavo chekuve mukuru wevatongi vematare.
Iyoyo ndiyo nyaya inofanirwa kunge yakaitwa yakataurwa nezvayo kuti achange achiita chii kana apuwa 5 years Iyo ndonya yandinoona kuti hurumende ichauya icha contesta ipapo kuti isu tiri kuda kuti adai but hatisi kureva kuti anenge ari kuleader vanogona kudaro and vanogona kuwina on that because the constitution inobvumira those ma 5 years aya
vamwe muzanupf nemuhurumende iyo inyaya iyo vari kuenzanisa nevatongi vekuno kuna naamerica wekuti kana apinda pabasa anotozombobviswa kuve mutongi nerufu musiyano uri kutariswa nevanhu unenge uri papi kana kuamerica kuno munhu achikwanisa kutoita makore 90 ari jaji ari pabasa rake kana chete achigona kunge achisenza asi kuzimbabwe onzi zvaasvika 70 ngabve
hamugone kukompea kao yedu yatinosenzesa kuzimbabwe is it the same as american law and why would we kuti toda kuti isusu ngatiitei zviri kuitwa nemaamericans kana dai zviri zvatanga tichida tainge takaisa izvozvo muconstitution yedu at the first place pasina that 70 so now kuti pakaiswa 70 years we go by it and hakuna chinopikisa kuti asarambe aripo malaba uyu kunze kwe 70 years dzatakabvumaka dzakaenda munhu muconstitution saka we follow that but hazvirambidzowo kuti acontinue 5 years hatigoni kuzvikombera nemaamericans kana kuti neanyone ndo zvatakaisa muconstitution yedu
saka munoona here imi vatongi vematare ivo vanotarisirwa kunge vachizonzwa nyaya iyi vachizoibata zvakare kana hurumende yapikisa
yes vanogona kuita table again and vanogona kuita reverse and the government inenge ichihwina ipapo because the bottom line is koti dzedu isusu dzese dziri owned neruling party power yavanayo yakawanda ndeipi vanoiwana kwana majaji ivoaya aripo power yavo yavanayo right now inoitwa regulate negovernment saka they are not independent they are not pure havasi vanhu vanogona vakazvimiririra vanongoita zvavano zviri pamutemo ezitwere havasi majaji edu haasi anokondirorwa negovernment so muri kukondesa vanhu muri kupikisana nevanhu vanokukondirorai so therefore vanotoitambira chete vagoona kuti chinoitika ndechipi kana vachahwina I doubt very much nokuti government inogona kuwina on those points
takanzwawo gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vachishoropodza vatongi vematare ivava vachiti vave captured kana kuti vava kushandiswa nenyika dzekumawirira kana nevanhu vanoda kupidigura hurumende munotiwe imi maonero enyu
patakanyora constitution iyi takamboenda kunobvunza vanhu vekune dzimwe nyika ivo vacho vakune dzimwe nyika chavanopindira kuti vakozotaura kuti chokwadi matadzirwa apa matadzirwa apa vachidei
havanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari chizvarwa chezimbabwe chiri kucanada vafrancis rusere chikerema vari parunhare kwakari kucanada nestudio 7 masangano evarayiridzi ari kushoropodza danho rinonzi rakatorwa nezimbabwe anti-corruption commission kana kuti zac rekuferefeta zvikoro pamwe nevamwe varayiridzi vanonzi vari kudzidzisa vana munguva dzavo asi vachibhadharisa mari kana kuti kuitisa maextra lesson zac yakaudza bepanhau resunday mail kuti kune zvimwe zvikoro zviri kubvumidza kudzidziswa kwevana vachibhadhara mari uyewo kuti kune vamwe varayiridzi vari kushanda nezvikoro kuita izvi Studio 7 yakundikana kubata mutauriri wezac vajohn makamure asi mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi rezimbabwe teachers association kana kuti zimta varichard gundani vanoti kunyange hazvo sangano ravo risingakurudzire kuti varayiridzi vaitise zvidzidzo vachibhadharisa mari nyaya yemihoro isingavakwanire ndiyo inogona kuzotuma varayiridzi ava kutyora mutemo ngatinzwei vagundani vachitsanangura
chakakosha panyaya iyi ndechokuti isusu tizive kuti mashandiro ari kuita varayiridzi mazuva ano izvo zvinova izvo zvatakataura tikazivisa nyika yese uye tikazivisa zvakare hurumende yatinoshandira ndezvokuti vashandi vakawanda vari panguva yakaoma yekuti mari yavo yomuhoro haikwani saka naizvozvo zvinoisa murayiridzo panguva yakaoma hatina zvedu umbowo hwokuti varayiridzi vedu vanogona kunge vari kudzidzisa vachibhadharisa mari matauriro azvinoitwa kuti vanobva vapinda muchikoro votanga kubhadharisa mari inopinda muhomwe dzavo hatina umbowo hwakadaro asi chatinoziva ndechokuti varayiridzi mushure mokunge vachimanikidzwa kuti vange vachienda kuzvikoro zvinovaisa panguva yakaoma yokutanga kufunga kuti zvino ndichakwira bhazi ndawana mari yacho kuti sezvo mari yandinowana ichingopedza iyo shoko rimwe chete uye ndasvika ikoko vakawanda vanenge vachida kutsvaga chekudya vari pabasa paya woshaya kuti zvinodhora rekudya nhasi ndichariwana kupi uye ndichaziya nenzara here ndirimberi kwevanhu. Izvi zvinoisa murayiridzo panguva yakaoma.
Saka imi sesangano reZimuta zvii zvamuri kuudzawo nhengo dzenyu pamusoro penyaya iyi?
Isusu semusangano weZimbabwe Teachers Association tiri musangano wevarayiridzi vanova maprofessionals. Maprofessionals hazvikodzeri kuti adaro. Professional inokwanisa kuti iite basa rayo yozoisa demand yekunzi musure mokunge ndaita basa rangu iri mari yangu yandinofanira kunge ndichitambira yomuhoro inofanira kunge ichikwana. Naizvozvo zvese zvinhu zvinofanirwa kuitiwa kuchitevedzekwa mutemo. Isusuwo kana taona kuti mutemo wedu watyorwa, mutemo wekuti hatisi kubhadhara mari inokwana. SezimbabweTeachers Association ndinovimba kuti tine rimwe nemamwe masangano evarayiridzi kuti ndo patinouyambirawo hurumende tovaudza kuti hatichakwanisi kunge tichienda kumabasa togara kuba. Nenyaya yokuti ukazomanikidzira kuti uchienda kubasa ikoko unozowanikwa dzimwe nguva pane mhosva yawapara kubudikidza nokunge wagamuchira mari yabva kumubereki kana kuti wagamuchira mari yabva kumwana zvisiri pamutemo. Naizvozvo tinokurudzira kuti isusu sevarayiridzi tirambe tichitevedzera kodzero dzedu dzatinadzo, malabor rights edu atinawo. Kana zvatigombera tigare kumba topa yambiro yakakodzera kuhurumende, togara pasine hurumende, togadzirisa zvinenge zvichinetsa kuitira kuti pasave nemiedzo inogona kunge ichisvika pakuti varayiridzi vapedzisire vakutambira mari dzavasingafani kunge vachitambira.
Vanga vari mutungamiri wesangano reZimuta Richard Gundani vari parunare kuGweru neStudio 7. Tabatawo mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vatakawafira Zhou vanoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission haifanirwe kutambisa mari kuswera ichitevera nyaya dzekuti varayiridzi vaisa dhora mugomwe dzavo ichisiya vanhu vari kuparadza upfumi hwenyika nekuba goridhe nemangoda.
I think uku ndokunonzi kutsvaga utano mugate. Isu of course we don't support the issue of my extra lesson. We have been very clear that we want kuti varayiridzi vapiwe mari na employer. But kuti tiene sangano re anti-corruption rinoenda kunotsvaga dhora rinotsvagwa namaticha richisiya kuma 750 kukwira 1000 nemamiliyoni ari kubiwa. I think kuti kutadza kushandisa mapriorities. Nyika iri kurasikirwa negold neplatinum nemadiamonds achidiwa nevakuru. Vakuru vachidya vachitengesa vachifema nepamusana semanderi woenda kuvarayiridzwa rutonhonga wosuse nomuromo kuda kunoteerera dhora kana $5 adofunga kukushaya basa kuzoshaya basa.
Saka imi munomira nerekuti sesangano revarayiridzi
isu tinofunga kuti varayiridzi ngavapiwe mari inokwana. Vakapiwa ino mari inokwana hationi vachingoenda vachinotsvaga mari dzavarutsvaga dzemadhora nama$5. Nyika ngaisatambisa maresources anti-corruption ichiendesa kuvanhu vasina mari. Anti-corruption ngaende kuri kupiwa mari. Mari iri kuvabiwa nevakuru vari munyika vane mamaini nevamwe vakadaro, kwete kusvira tichida kuita yatingati diversion yokuti vakuru vari muhurumende vataza kudhiriva wofunga kuti nyika iri kudzorerwa kumashure nevarayiridzi. Izvozvo hatifungi kuti zvinhu zvine punduso uyezvo zvingashandisikwa anti-corruption. Iko kune vanhu vari kutozikanwa kuti vari korapu. Tinoziva kuti 15 bhiriyoni yakabiwa yemadiamonds uku hatina kana munhu one chete akasungwa. Tinoziva kuti gold riruramba richingobuda richibuda nepaairport pedu, rimwe richibata paairport, rimwe richinobata kusouth africa. Hatisatava nevanhu vanombova behind bars. I think kuti kutsvaga utano mugate kana kuteya nzou neriva zvisina basa. Anti-corruption ngaite basa rayo rokuona kuti munyika hamuna corruption richisunga vari korapu.
Vanga vari mutungamiri wePTUZ vatakawafira Zhou vari parunare kumasvingo neStudio 7. Tombotarisa zviri mune mamwe mapepa nhau. Bepanhau reHerald rine musoro wenyaya unoti mutongi mukuru wedare ramajistrate vamunamata Mutevedzi vakayambira mamajistrate kuti vasiyane netsika yekushevedza madzishe kumatare kuti vadzivirire mitongo yavanenge vapa kumatare avo. Vamunamato vakati kuita kwakadai kunozvidza uye hakuna hwaro hwemutemo. Bepanhau repadandemutande rezimlife.com rine nyaya inoti mapurisa akati chikwata chembavha chine vanhu vashanu chakabira pamwe nekubata chibharo madzimai matatu kusanganisira musikana ane makore 10 nemashanu mumusha werench mall kubulawayo mushure mekusunga hanzvadzi yavo netambo dzekusungisa bhutsu. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mupepeti wenhau mukuru weassociated press kana kuti AP ari kukurudzira kuti pave nevakazvimirira vanoferefeta kurwisa kweisrael nemuchadenga uko kwakananga pamwe nekuparadza chimwe chivakwa muguta regaza icho chaishandiswa nesemahofisi neAP nepfenyuro yeal jazeera pamwe nemamwe masangano enhau. Mupepeti weAP mukuru sali basby anoti hurumende yeisrael haisati yapa umbo hwakajeka hunotsigira kuti sei yakarwisa izvo zvakaparadza chivakwa chemiturikidzwa 12 chealu jala. Muvapoteri vari muuganda vanobva kusouth sudan munonzi hamuna atabatwa nedenda recovid-19. Mukamba yebhidhibhidhi mudunhu reyumbe vakuru vevapoteri vanonzi vari kushanda siku nesikati kuti zvinhu zvirambe zvakaita sezvazviri pasina anobatwa nechirwere ichi. Yave nguva yenyu vateereri yekusvitaurira mega zvamunofunga.
Mapurisa edzimwe nyika anoshanda. Anoshanda kana akabata munhu angane gold rinokosha 11 million neandokusevenza. Kunoku kwedu kuZimbabwe mapurisa ikunoku. Anobata munhu anoda kucrossa border. Nebagidi rematemba risina kudeclarewa. Unochiona anokurova zvokuti dhu pasi petsoka. Ndozvaanoziva zvinonzi hazvifaniri zvisi pamutemo asi goldi anonzidarika.
Mangwanani vana vezimbabwe nevatepfenyuri vestudio 7 nevateereri, aiwa mufaro wangu kuti ndikukwase mangwanani ano ndichida kubvunza kuvakomana vakaita sana Comrade Chiwenga, Constant Retired General netimu ravo rose vana Valere Sivanda kuti kochirongwa cheOperation Restore Legacy chapapiko mazuva ano. Goridhe zvari kungobuda wane neparTG Airport apo Robert Mugabe. Aiwa kandatirega ndibvunze kuti kooperation Restore Legacy yapapiko. MaZimbabwe, let us be not fooled nemachinda aya. Ndangoti tionesane chete nekubvunzana Operation Restore Legacy. Haha, tinokuvara. Aiwa, zita mafira kureva kana kuti kugona kunonetsa. Ngiri pano paLimpopo.
Ana mukoma Chonga nana Blessing pa Studio 7 apo ndirikubvazisa. Aiwa, komana munoita basa rakanaka chose. Timunotipa nhau dzechokwadi. Chikumbiro changu chakacho kuti mumbopindawo mumaruwa mumaruzevha. Mbozi koma Jonga vakapinda mumaruzevha ana Blessing vanga vari kumaruzevha nana Chipinge mwoso muchimbozwa nhau dzino vanhu vari mumaruzevha. Mbozi vanhu mumaruzevha havakwanisi kutora zvichemo izvindozvisa kure sezvo vanhu vakatogare vakatotsikiririka pasi vanhu vari pasi pasi. Murungozwa nhau dzekumatauni chete. Chibatewo maruzevha tikudze zvaikuitika. Zitandini Maxwell papo papo pamaronga pachipingi. Iyo komana corruption yakawanda maruzevha. Chibatei tikudze.
Pa Studio 7 apo makadiniko vashamarari vese vanodai kuti panhau dzizere panguva imwe neimwe zvayo. Rambai makadero saizvozvo, musadzokera kumashure, musaneta. Rambai muchitipa zvinoitika mune dzimwe nyika nezvinoitika mukati menyika yedu yeZimbabwe. Tinokutendai chaizvo nenhau dzemunotipa idzodzo. Right, regai ndiisewo maonero angu panhau yechirwere chekorona ichi vakumana. Ngatikurudziranei nokuzvichengetedza panguwa imwe neimwe yaunofamba nepose paunenge uri shuwa zveshuwa chirwere chichiriko ende chiri kukura chikuratidza kuti chine simba ende chine simba zveshuwa tarirai muIndia mande iyei mande yapfuurei vanhu vanokwanisa kuita 45 bodies dzakawanikwa dziri mumvura nemhaka yekuda kwokuti vanoita zvokuchengetedza vanhu vanenge vafa kana kuti vanondoita zvokuvapisa vatonyaravo havachina kana simba rokuti vakwanise kana kundopisa vanhu ivava vaneta saka zvoratidza kuti chirwere chichiri kukura ende kuIndia uko havasina kana dzimwe minzi dzavanoita kana kuti dzimwe pfungwa vapererwa saka zvokwadi mukati menyika yedu yeZimbabwe ngatizvibatei vakomana shuwa tisamirira kusundwa ndatenda hangu
machinja 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 muri sei kwakadini kwamunogara ikoko ee zviro zviri kushata mari iya ichina valio kwedu mushoko hatichazivi kuti tochiita sei ngatiri kuisane nazvo kuti pamberi nekubatana pamberi nokuite zviro zvinoshanda pamberi nokuise pfungwa pamwe chete chisa chisa mbama
makadii pastudio apo makadii vana mukomajonga nevese vanotipa nhau dzechokwadi ndachikumbirawo kuti hodho yangu ndisvikewo kuna mangwana nai vamangwana munotaura semunhu mukuru here kana kuti musatuka vanhu muchiti vafudze vemombe imi makaona mukana mukapinda chikoro chichambobhadharwa vana venyu maybe muri vari kunze kwenyika vachambobhadharwa imi pamuri ipapo makavapo nokuda kwaticha damusinoenda chikoro pasina kuticha ticha akakosha wamuri kuti asapuwa mari vanhu vamuri kutukirira ivavo vari kupinza mari futi muzimbabwe ende vanhu vamuri kutukirira iva muchiti vafudzi vemombe vakadzidza vakapasa zvekurevesa asi muzimbabwe menyu umomo hamuna kana basa hamuna kana mabasa zvamunoziva imi saka musatukirira vanhu nokuda kwokuti muri pachinzvimbo chamuri ipapo kuva pamuri ipapo makabva kuna ticha wamuri kuti ticha hana basa uyoyo kuti muve papo unzi mangwana uri ipapo uchigona kuverenga nditicha wauri kuti nhasi hana basa uchitukirira nevanhu vari kutoita zvinhu zvinokumeso usadaro mangwana uri munhu mukuru iwe usadaro kuchema kwevanhu one day is one day tasangana nazvo
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muamerica vaantony blinken nezuro svondo vakaita nhaurirano nevakuru vakuru mudunhu remiddle east apo america iri kuedza kutsvaga nzira dzekumisa kurwisana kunotyisa pakati peisrael nepalestine vablinken avo vaive parwendo kuenda kudenmark pakutanga kwerwendo rwavo rwesvondo rose rwakanangana nekutarisa zviri kuitika paarctic vakataura nenhare kuvakuru vakuru vaive kuqatar saudi arabia egypt nefrance mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muamerica vaned price vakati vablinken vakadzokorora zvakare kukurudziro yavo kumapoka ose yekuti vamire kurwisana nemhirizhonga iyo yauraya vanhuwo zvavo vemuisrael nepalestine kusanganisira vana vadiki muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muamerica tabata vafrank guni vanove chizvarwa chezimbabwe ava noti america chete ndiyo ine masimba ekukwanisa kumisa kurwisana uku sezvo ichinzwikwa nevanotsigira mativi ose ari kurwisana
tinoona sekuti dambudziko ririko pakati peisrael nepalestine rinoonesa idambudziko ragara riripo kwenguva ndefu saka harisi dambudziko rinogona kukurumidza kupera nechimbi chimbi asiwo takatarisa tinoona sekuti panyika dzese dziri paro pasi nyika chete ine simba rekukwanisa kumanikidza kana kuti kususukidza Israel kuti imire kushandisa zvombo zvakasimba zvehondo iamerica saka kutaura zvinonzikwa nevanhu paruzhinji iya atingati ma public statements zvatisiyanei nekutaurirana chaizvo vachibudirana pachena kana kuti atingati behind closed doors discussions. Saka tinoona zvedu kuti kana America ichida kuti Israel imire zvairi kuita inokwanisa kuzviita. Tinozivawo zvakare kuti nerweseri dzimwe nyika dzakaita sana Egypt dziri kutaurawo nemapalestinians kuti varege kuramba vachi postera marockets ari kudenha Israel. Asi tinoona sokuti kana vachida kuti zvinyatsopera, zvinhu zvakakosha kuti America ibatane nedzimwe nyika dzechiarabu dziri kutaurawo nevechipalestini vari munyika uyu.
Asi kana toona kuti America yatanga danho irori rekuti kurwisana kumire kuburikidza nayo mashoko ava Blinken pamwe chete naakataurwawo nemutungamiri weAmerica mukupera kwesvondo, zvingava zvishoma here izvozvo vagunde?
Zvishoma nekuti mukanzwa matauriro ari kuita America kana zvakataurwa nemutungamiri weAmerica zvekuti Israel ine right to defend itself kana kuti ine kodzero yekuzvidzivirira kana kuti yekudzorera kana ichinge yaderwa, mashoko iwayo anotonhidza nyika yeIsraeri kuti irambe ichishandisa zvombo zvakasimba. Makaona musi uno uyu vachidonhedza midhuri yakasimba manga muine vanhu vanosenza mumwe vakasiyana siyana, hongu kunyange zvavo vakapa yambiro yekuti sevatori venhau vabude muchivakwa icho cheicho. Tinoziva kuti munguva dzakapfuura idzi mhondo yakamboitika yakapfuura, Israeri ine technology kana kuti ine ukwanisiro hwekubata vanhu vainenge ichitarisana navo. Asi mukaona kuputswa kuri kuitwa zvivakwa neIsraeri, hakusisiri kuputsa kwekuti vari kutsvaga vanhu vari kuvadenha, kuputsa kukurwadzisa nyika yese nekuti zvichatorera nguva yakareba kuti vaite vavake zvakare patsva ivo vechipalestina. Saka tinoona kuti America inofanira kushandisa mazwi akasimba ichibuda pachena kuti haisi kuda kuti hondo iende mberi, uye zvadambudzara kuti inofanira kubudisa mazwi aya ichibatana pamwe chete nenyika dzechiarabhu dzakaita sana Egypt vana kata vari kutiwo nerweseri vari kutaura nevamwe vavo vechipalestinia. Saka tinoona sokuti dei America ichida izvozvi izvi dei dzanga dzirimwe nyika maiona vatomhanya kuUnited Nations vaunza nyaya yekuUnited Nations kwaitwa emergency session yeSecurity Council kuti ngatidiscuse. But muri kuona kuti pari zvino America isati yasvika kwese ikoko nekuti havasati vasvika pakuti vaakuda kuti zvipere.
Asi America inozosara papi mumaziso eruzhinji nezvamuri kutaura izvozvo?
Izvi zvinoshoresa America nekuti hapana nyika pano pasi kana kuti vanhu vasingazive kuti America chete ndiyo ine simba rekumisa Israel mukurwisa kwairi kuita uku. Zvinoshoresa America nekuti America inotarisirwa nepasi rese kuti inyika inofanira kukurudzira nekuparadzira utongi hwejekerere nekugarisana zvakanaka kwevanhu mungava munyika imwe chete kana kuti kudyidzana zvakanaka kwedzimwe nyika. Saka kana America ichitadza kuti chizukuru chayo Israel kana totaura zvedu nezvekumatongerwo enyika kuti aiwa musapote muchidaro, vanhu vanenge vachizoti zvatangwa neAmerica zvinenge zvisina chiremera chakanyatsokuti twaso.
Avanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaFrank Guni vari parunare muWashington DC muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu vatanhatu kana kuti 6 vakawanikwa vaine utachiwana hweCovid-19 uye hapana munhu akafa nechirwere ichi. Magweta ehurumende otarisirwa nhasi kukwira kumatare edzimhosva achipikisa mutongo wakapiwa nedare reHigh Court nemugovera pamusoro penyaya yemutongi mukuru wemukuru wematare Valuk Malava. Masangano evarayiridzi oshora danho reZimbabwe Anti-Corruption Commission rekuferefeta varayiridzi nezvikoro vanonzi vari kuitisa zvidzidzo zvemaextra lessons vachibhadharisa mari. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru apo tichange tichikupai dzimwe nhau. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka vateereri.